Manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya dzavari kupomerwa. Hurumende yeSouth Africa inodzika mutemo unorambidza vose vari kutsvaga upoteri kana avo vari muupoteri munyika iyi kutaura kana kuita zvematengerwo enyika. Sangano rinomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association rokurudzira vari kushandisa miganhu yenyika, zvikuru vari kubuda vachishandisa muganhu weBelt Bridge kuti vatsvage mumwe miganhu isina kuwandirwa nevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa nhasi vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro reHigh Court pamhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo, kubuditsa madzakubatira emari kunze kwenyika pamwe nekufojera mapepa emuchato. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo pachikumbiro chakasviswa kudare namuzvare Mubayiwa, mutongi wedare repamusoro vapisirai kuenda vati muzvare Mubayiwa vabhadhare zviuru gumi zvemadhora emunyika yeRTGS pamhosva yavari kupomerwa yekuda kuuraya vaChiwenga, uye zviuru makumi mashanu zvemadhora eRTGS pamhosva yekunzi vakaburitsa mari yekunze kunze kwenyika zvisiri pamutemo pamwe nekunzi vakafojera mapepa ekuti vachatiswe nemurume wavo ari muurwere. Vakuenda vatiwo muzvare Mubayiwa vasvitse kudaro gwaro ravo rekufambisa remunhu anoremekedzwa kana kuti diplomatic passport, uye kuti vasiye magwaro emba yababa vavo vaKeni Mubayiwa yekuHighlands muno muHarare. Vakuenda vatiwo muzvare Mubayiwa vagare kumba kwavo kuBorodo Brook kudzamara mhosva dzavari kupomerwa dzapera kutongwa, uye kuti vazvipire kumapurisa paBorodo Police Station kamwe chete pamavhiki maviri uri musi wechishanu, uye kuti vasavhiringidza nevafakazi pamhosva dzavari kupomerwa idzi. Zvaturwa nedare zvatsimirwa nerimwe remagweta ari kumerera muzvare Mubayiwa, Advocate Sylvester Hashiti.
Dare reHigh Court rabvuma chikumbiro chedu chekutanga chekuti vapuwe bail panyaya yekunzi vakaedza kuuraya mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Pane nyaya iyoyo vatipa bail re 10,000 mari yemuno, uye vati vasiye passport yavo, diplomatic passport, vasiyewo matitle deeds, uye vagare paadress yatanzi tigari dedare. Pane mangu machaji kuburitsa mari, koti yatipa dare ratipa bail remari inosvika 50,000 RTGS. Saka ndoyatiuda kuti tibhadhare tione kuti vanogona kubuda nekukurumidza here.
Rimwe remagweta muzvare Mubayiwa vataona nyamakura vati vafara nemutongo waturwa nedare uyu.
Tirikufara from day one mapepa zedu takatanga
kutongwa kwemhosva dziri kupomerwa muzvare Mubayiwa musi wa14 ndira, asi vati nyaya idzi hadzina makumbo ekumira nadzo.
Takanzi nedare tidzoke musi wa14 wemwedzi uno. Musi wa14 uyu tiri kutarisira kuti tipuwe mapepa ose nehumbo hose panyaya idzi, but nemutarisiro wedu isusu nemaonero enyaya iyi hakuna munhu anogona kutipa zvinhu zvakadaro, nenyaya yekuti nyaya dzatinozotarisidza chaizvo chaizvo inyaya dzinotambudza pfungwa dzakadzidza mutemo kuti dzingapomereke munhu sei nyaya dzakadai. Asi tinge tichingoona mudare kuti zvakamira sei.
Muzvare Mubayiwa vanga vave kuda kutokwanisa mwedzi vari muhusungwa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa musi wa14 zvitagore rapera vachinzi vakabvisa zvaishandiswa nana chiremba vechipatara cheNetcare Hospital of South Africa mukuedza kuraramisa vachiwenga muna chikumi zvakazokwiri pasi.
Shora zvikuru hurumende yenyika iyi nekudzika mutemo unonzi unomesera vari muhupoteri. Vamwe vavo vanoti vari kuronga kupikisa mutemo uyu kumatare. Mutemo uyu unoti wose apotera muSouth Africa haachatenderwi kuita zvematengerwo enyika zvakanangana nekunyika kwaakatiza. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Kota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi vanoti vose vachatyora mutemo uyu wakadzikwa kubva kutanga kwegore rino vachaiswa mutirongo kana kudzingwa munyika sezvo kuita kwakadai kuchikanganisa kugadzikana kwenyika yavo. Vachitaura nezvekusimbaradzwa kwemutemo uyu vaMotsoaledi vanoti vose vachatsvaga upoteri muSouth Africa vanofanira kuvewo netsamba yekufamba kwavo inonzi transit visa inobva kunyika yavanenge vapfuura nayo ichitaura kuti vari kunotsvaga upoteri muSouth Africa. Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvaitwa neSouth Africa kutyora mutemo naizvozvo pane mukana wekuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare edzimhosva.
Tinogona kuindikwa kumatare emuSouth Africa nokuti tikatarira pane dzimwe kodzero dzinosanganisira yatinoti freedom of expression, freedom of association dzinenge dzichikanganisiwa nedanho ratokwa nehurumende. Chinongorambidziwa pamaasylum seekers nemarefugees kana kuti vanotsvaka upotera kuvhota kana kuvhotekwa musarudzo dzenyika. Asi danho ratokwa iri rinoenda kudarikidza zvinhu izvozvo.
Vashumba vanoti kushandiswa kwechisimba kune vasina magwaro muSouth Africa kutyorwa kwemutemo.
Chechipiri ndochokuti hongu national security inotarigwa kuti ibatsire zvikuru pakuskrina kana kutarisa kuti vanhu ava vanogona kukonzera here mhirizhonga muSouth Africa pavanowe. Asi ukaudarikidza uchitiwo munhu wega wega anotsvaka upotera anofanira kubudisa gwaro rinoratidza kuti ndiani, kureva kuti hausi kunyanya huisisa kuti vanhu vanogona kutiza munyika dzavo vachitatanisiwa vasina kana bepa kana kuti vapisigwa dzimba. Takazviona munyaya yeZimbabwe zvikuru nenyaya dzinoitika kuna DRC.
Mutauriri wesangano rinopikisa hurumende reMovement for Democratic Change mudunhu reJohannesburg muSouth Africa vaInnocent Ntsingo vanoti danho ratorwa nehurumende yeSouth Africa rinorwadza.
Ivo sezvavo zveSouth Africa vakatombopoterawo kune dzimwe nyika uko kwavaisanganawo sezvezvavo zveSouth Africa vachikurukura maererano neutongi huri munyika mavo uye kuti voita sei kuti vaone kusunungura nyika yavo.
Vatsingo vanoti MDC nemamwe mapato anopikisa hurumende vachabatana mukuita hurukuro nehurumende yeSouth Africa. Munyori mukuru werimwewo sangano rinopikisa hurumende reUnited Democracy Movement vaAndrew Nyati vanoti zvaitwa neSouth Africa kutadza kufunga kana kuona zvinhu nemazvo.
Zviri kuitwa negovernment yekuSouth Africa ndokunonzi kurafika chaiko. ANC, MK, SWAPO vanoziva kuti kwavakanga vachigara vaive marefugees. Hakuna zvekuti munhu unomutorera status yekuva murefugee just because wamupa pepa is a refugee because of a paper. No, the refugee is because ari kutiza kwaari kubva.
Kusimbaradza mutemo uyu, mutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaSiro Ramaphosa vakabva vatiwo mumwe mutemo wevapoteri wakadzikwa muna 2008 weRefugees Amendment Act utange kunyatsoshandiswa. Vapoteri vanonzi havatenderwi kuenda kumizinda yenyika yavo iri muSouth Africa kunotsvaga rubatsiro kana kuti kuvhota musarudzo dzemunyika dzavo. Mumiririri wemuzinda weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havakwanisi kupa mafungiro avo sezvo vasati vavairenga zvawedzerwa mumutemo wevapoteri kana kuti Refugees Act uyu. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Sangano runomirira vanotenga nekutengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira vari kushandisa miganhu yenyika zvikuru vari kubuda kana kupinda vachishandisa muganhu weBelt Bridge kuti vange vachitsvaga mimwe miganhu isina kuwandirwa sezvo paBelt Bridge pari kunzi pawandisa vanhu. Studio 7 aina kukwanisa kubata vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika reZimra kuti tinzwe kuti vari kubata sei nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Sekunzwa kwamakaita ichokwadi iroro pamuganhu weBelt Bridge havasi kudanwa anonzwa pakazara zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubva kusibandakasiyana zvakwavange vaenda kuzororo rinoya kamwe chete pagore zororo rekizimusi zororo regoretsva. Saka mitete yakareba zvikurusa iri chokufamba yakaita kusararika yakatiwandei kudarika mumwe chete asi ichienda semvumo chete. Saka kana munhu achisvika hake paBelt Bridge anofanira kuzvitora madhozi vamwe vari kutozvisvika pakutora 24 hours daizvozvo vasati vakwanisa kunge vachidhindirwa mapasipoti avo kana kuti vasati vapedza rongwa hwekuyambuka pamabhodha mairiri ekuZimbabwe nerekusouth Africa.
Imi sesangano zvii zvamuri kukurudzirawo vari kufamba?
Tainyora padandemutande redu pamwe chete neFacebook tichizivisa vafambi kuti vanokwanisa ngavashandise mugwagwa weBotswana weFlamtree Border Post. Bodarika nemuBotswana, muBotswana mune mafuta akati chipei anova anozongokanzura kakureba kakaita yakako kundokunge vari kuenda kunokwane zvichienderera mberi asi vanenge vachiendawo kana kumesina nemuchichag zvinogona kuti home kuti vaende nekuBotswana. Saka vanhu vese vanenge vachienda havo mupolokwame kuenda mberi kuna vana Joburg kana Cape Town vanokwanisa kutotanisa mabhodha eBotswana. Kana vapinda muBotswana mune mabhodha akawanda anosanganisana Matisdrift Border Force, Anatokeng Border Force nemabhodha akawanda akasununguka zvikurusa havatore kana chidimbu cheawa kuti vange vatoyambukwa mabhodha iwayo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muJohannesburg, South Africa neStudio 7.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wepamusoro-soro muIran Ayatollah Ali Khamenei atungamira minamato nhasi parufu rwaQasem Soleimani apo mazana ezviuru zvevanhu zvaungana muTeheran kuzochema mukuru wemauto eIran uyu. Mazuva mushure mekunge kurwiswa kwakaitwa nemuchadenga neAmerica kwauraya Soleimani apo aifamba nechikwata chake muIraq, mutungamiri wepamusoro uyu abatana nemutungamiri wenyika vaHassan Rouhani nevamwe vakuru muhurumende yeIran apo vapa ruremekedzo rwavo. Nyanzvi yezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Poshia Manangazira vari kukurudzira veruzhinji kuti vaende kuzvipatara kana kumakirinika kunoonekwa navana chiremba kana vana mukoti kana vachinge vanzwa mudumbu sezvo dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kuchirwa kuti chinogona kunge chiri typhoid radzoka zvakare kune dzimwe nzvimbo muHarare. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mshanganya weStudio 7 naDr. Manangazira pamusoro penyaya iyi.
Cholera takaita maoutbreaks September 2018 tikapedzisira makesi 12 March 2019. Saka parizvino hatina cholera, takakwanisa kuwana vaccine yakatibatsira kumbovhara nzvimbo dzingaite risk yekorera. Takaita zvimwe chetezvo netyphoid. Asi typhoid yanga yanyanya kutekeshera uye yanga yakanyanya kugodza muguta reHarare. Saka tichine dambudziko retyphoid muHarare kusire kuti kutangidzira kwechirwere asi ingori continuation yeoutbreak asi yakabvira kuna 2016. Chirwere chetyphoid chinosiyana maitikiro acho nechekorera. Vanhu vane typhoid vamwe havaratidze kurwara anonzi materials. Vamwe vanenge vachirwara but urwere hwacho husinganyatsotingati zviratidzo zvetyphoid tunoitiminiki inotaridza zvinhu zvakawanda. Saka tiri kuona kuenderera mberi patakatoplana tichibva tinoita typhoid taitoziva kuti tiri kungoenda kune nzvimbo dzayakanyanyanyanya tozodzoka nevaccine iyoya tichiita ketchup chaita mugore rinoizi ya 2020. Tozo tointroduce typhoid vaccination kuvana ndokutozoti dambudziko iroro rinzi rapera retyphoid.
Tingati isu ndedzipi nzvimbo muHarare dziri kunyanyotarisana nedambudziko irori retyphoid uyezve mungave neuwandu here hwevanhu pari zvino vakabatwa nechirwere ichi?
Kota for week 51 regore ra2019 pakanga patibata 6,000 vanhu vakabatwa nechirwere chetyphoid. Tine 61 vari confirmed ne15 vafa nechirwere chetyphoid. Pari zvino tiri kunyanya kuona kuti Mbare sebhabhu yemuHarare yakanyanya kuwanzirwa nechirwere chetyphoid zvekuti pataito vaccinator takasvitsa vanhu vane makore 45 and yet kune mamwe masebhabhu takagumira pavane makore 15 zvichidzika. Kudiriro Glenview, Glen Nora, kunana Stonebridge, kunana Caledonia kune mamwe maareas akatop indisadzimba asi pasina kana kuti mvura. Saka izvozvo nzvimbo dzinonyanya kudhiererwa nechirwere chetyphoid.
Munhu angazive sei kuti abatira chirwere ichi chetyphoid?
Typhoid kumedicine tinoiti a great mimic, inotedzera zvirwere zvakawandisa. Typhoid chirwere chinobatwa hacho nekunwa mvura isina kutsarukana asi chinoaffecta every part of the body. Vamwe vangatoita skin rash chaii asi chatinonyanya kuona kazhinji zhinji kukwira kwetemperature isingadzike. Munhu anonzwa kakupindwa nechando kana kupiswa achiti kitchen. Dzimwe nguva anoita manyoka. Vamwe vanochemwa nemusoro, vamwe vanotozokanganisika pfungwa sekutaura kwandaita inoaffecta every part of the body. Saka kubrain inosvika, kumakidneys inosvika. Patakaita dambudziko retyphoid kugweru takaona mapatients akawanda achinoshupika.
Poshe yamanangazira vanove nyanzvi muzvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Gore ra2019 ranga rakaoma zvikuru kune vazhinji nekuda kwemamiriro ezveupfumi munyika. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mufundisi Thomas Muchadenyika avo vanogara kunyu Marimba vanoti gore rapfuura ranga rakavaomera zvikuru.
Gora 2019 rake kuona kukata upenyu ranga risina kumira zvakanaka panhu vakaremara chaizvo nekuti havana chaikwanisa kuti vaite mari dzainesa kubata. Gore ranenge tanga rakaoma zvikuru hazvo zvisineiwo nekutiwo hurumende yakazama nepapo nepaini pairi kugonawo kuzama kuti tibatsiridze nezvekudya nekubudikidza nebandiko resocial welfare. Asi tinoona sokuti izvozvo zvoga zvikukwanisa kubata vanhu vose vakaremara vese.
Vanoenderera mberi vachiti hurumende inofanira kutambira zvikumbiro zvevakaremara kwete kuvabata neseri kweruoko.
Dai tawanawo minista anotimirira sevanhu vakaremara, otherwise dzimweni dzenguva zvichemo zvedu zvinogona kuonekwa nerimwe ziso.
Mai Patricia Sharaunga vekuSunningdale muHarare vanoti gore rapfuura ranga rakaomera zvikuru vanorarama neusope nekuti vazhinji vavo havasi kukwanisa kutenga mafuta avanokurudzirwa kuti vashandise kudzivirira kubva kuzuva kana kuti sunscreen lotions. Vanoti hurumende inofanira kutsigira zvakasimba vese vari kurwira kodzero dzevakaremara. Maisharaunga vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa nevari kutonga kuti mari iri kushayikwa yekutengera vakaremara zvikwanisiro zvinoita kuti upenyu hwavo hunge hwakanaka.
Mari haizomboshayiki zvokuperewedzera. There are always free funds which are coming. Some people die and write wills that my man would like to go and help such people. That money
should come and be assisting the disadvantaged people.
Vanotungamirira sangano re National Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera vanoti, mugore ra 2019, madzimai akaremara akawanda, haana kuwana dzidziso yakakwana pamusoro pekodzero dzavo.
Gender ne disability hazvina kumbovhera zvanyanyodzikiswa zvakanyanyisa madzimai akarema nekuda kwokuti kana kumamisha chaiko havatombozivi kuti chirombodzi gender chinotori chinhu chii.
Izvi zvinotsigirwa naamai Lucia Mambure, avo vanotungamirira sangano rechenga wose revana vane mitezo yakaremara kana kuti cerebral palsy rine muzinda waro kuEpworth.
Challenge yaramba iripo ichallenge yeinclusion. Hapana disability mainstreaming iri kuitwa nehurumende nema organizations makereke.
Mai Mambure vanoti masangano anomirira vakaremara anofanira kubatana kuitira kuti zvavanotaura zvive zvine maungira.
Sema organization anoshanda nevanhu vane urema tive nekubatana pakati pedu kuti tikwanise kuti tigadzirise nyaya yekusapiwa mukana yakaenzanirana nevamwe.
Muzvare Panashe Mupoti, avo vane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa, vanogara kuZimre Park uye havana kuremara. Vanoti gore ra 2019 rinokosha kwavari nekuti ndiyo nguva yavakawana mukana wekusangana nevana vane cerebral palsy vepa Ishe Anesu Center iri kuGlenview. Vana ava vaisvika pachikoro chavaidzidza.
Apa vai uya vanava kava tichitanga kuvaona ka taivadzikisira vanava because tanga tisati ta understand kuti what are they really going through and it. Saka ini zvakazondibatsira kuti ndizive kuti munhu wese mukati mekurarama kwedu tinofanha kumubatsira.
Panyaya yekusiiwa kwevakaremara muzvirongwa zvehurumende, vanokokera mabasa musangano reFederation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe, amai Elisa Ravengai, vanoti hurumende yakaedza nepose painogona muna 2019 kushanda pamwe chete nevakaremara.
Tine mumwe wedu akasarudzwa kugara muboka rachipanga mazano vemutungamiri wenyika Presidential Advisory Council. Ikoko ndokumwe kwakataurwa zvekare kune vanoona nezvecluster inonzi inclusive growth, vanoona nezvezvakasiyana siyana zveupfumi, zvedzidzo nezvimwe zvakadaro daro. Nderimwe danho rakatotangwa kutaurwa nezvaro uye rinotarisirwa kuti richabatsira zvikuru kuma innovation hubs kumayunivhesiti nekumakoleji, nekuti takatonyora mapepa tichiedza nepatinogona napo kuti basa rekutarisa zvinobatsiridza vakaremara kuti vagone kurarama vakasununguka riitwewo mumayunivhesiti kuti kubudirira kwenyika kunge kuchisanganisirawo vakaremara.
Vachitaura neStudio 7, gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende ine zvakawanda zvairi kuita kubatsira vakaremara.
Takaita inonzi disability policy, zvakare takaita amendments kuri mutemo unonzi Disabled Persons Act wakanga waiswa in 1992, saka wanga wave outdated. Muna 2020 munomu tinenge tave nemutemo mumwe wani, zvakare tinenge tave nepolisi. Saka polisi iyoyo pamwe chete nemutemo zvinenge zvabuda gore rino iri. But tine inonzi National Disability Board, iri board revanhu vanotorarama neurema rinogara richiona kuti chii chingaitwa kubatsira vanhu vanorarama neurema.
Gwaro rakaburitswa nekomiti yezvekuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume yeThematic Committee on Gender and Development mwedzi wapera rakati vakaremara vanoda kuwedzerwa zvigaro mudare reSenate neNational Assembly kuti izwi ravo rinzwikwe sezvo vari kusaririra munyaya dzebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheFC Platinum nhasi charatidza kuruzhinji murayiridzi wacho mutsva. Panguva iyo zvikwata zvakawanda zvenhabvu zviri mushishi kusimbisa misha yazvo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi. SC Platinum Nasty yapabasa murairi dzimutsa Henrik Pete Dijong oyo aive kwa Islanders mwaka wapera. Lizwe Sweshe oyo aive akafano bata basa iri mushure mekusiya basa kwa Nomemba Peza adzokera pabasa rake rekare rekuve mutevedzeri wemurairidzi. FC Platinum echipa zvekare basa kuna Tembo Chuma semurairidzi webabati vepagede. Pamusoro pevarairidzi vachava, Platinum yacho yaraura zvekare Nomo Chinyerere kubva kuhange na Ralph Kaundera kubva kutriangle vakanangana nekusimbisa chikwata chavo chemakundano maviri eCup Champions League ne eCasol Lager Premier Soccer League. Asi Chicken Inn ne FC Platinum adzidzega mukutenga vatambi vanozivikanwa sezvo Triangle yapinda mumba meyada Dr. Ralph Matema pamusoro pa James Mukombwe uyo vatenga ku FC Platinum. Mashuga Sugar Boys awedzera zvekare Shepherds Gadzikwa uyo varaura kuhange iyo iri kuenda ku Division 1. Mwesure mekupedza vari pachinhano chechitatu uyezve nekurasikirwa naJongodzo uyo akaenda kuZambia, Capes United yatenga Leroy Mavhunga uyo aimbotambira Maurias kubva kuyadha na Tatenda Tumba uyo yatora kuHarare City. Capes United inonzi zvekare yatenga Kwadzi Amin kubva kuNgezi Platinum Stars. Mashoko ari kufamba anoti Makekepe ari kuita zvekare hurukuro nemushowani Stars kuti vatenge Evans Katema uyo akadzokera kuchikwata ichi mushure mekumbotambidzwa Dynamos kwechinguvana mwaka wapera. Asi mumusha meDynamos macho hamuna chiri kubudamo munyaya dzekutenga vatambi vane mukurumbira kunyange hazvo yakapedza mwaka wese ichitatarika muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati. Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tichange tichitarisa nezvematambudziko anonzi ari kutarisana nevanhu pamiganhu yenyika, zvikuru vari kubuda munyika vachishandisa muganhu weBait Bridge. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Samusoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga Muzvare Mary Mubayiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso panyaya mbiri dzavari kupomerwa kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende yeSouth Africa inodzika mutemo unorambidza vose vari kutsvaga upoteri kana avo vari muupoteri munyika iyi kutaura kana kuita zvematongerwo enyika vari muSouth Africa. Asi masangano anomirira zvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7.